zvinhu hazvina kumira mushe muministry yezveutano. Nekuti kana tisona manesi vanhu vakakosha zvikuru pahealthcare delivery system muZimbabwe. Manesi atitori nawo ari muhurumende pari zvino atori mashoma pane manesi anotarisirwa kunge ari employed negovernment. Saka danho rekuti tingati manesi anonzi vadzingwa vese tinoona sedanho risina kunyatsoitwa padzamiswa pfungwa nehurumende kana kuti nemapolice makers. Uyezvewo tinotarisa kuti section 65 yeconstitution yeZimbabwe inotendera vana mukoti, inotendera vashandi kuti varatidzire kana vachinge vari kunyunyuta nemashandiro avari kuita. Saka tinoona kudzingwa kwakaitwa vana mukoti nehurumende uku hakusi pamutemo, uye sandiyo nzira ingapedzi kukakavadzana kwatiri kuona kuri pakati pemanesi nehurumende. Tinozvikondema ende tinovakurudzira kuti ngavaite reconsider, vagare pasi nana mukoti.
Asi munoona here vana mukoti vachibvuma kutyisidzirwa zvamuri kuti danho rehurumende iri kutyisidzira chete?
Tichitarisa netsamba takapedzisira kuona nezuro manheru yakaburiswa nana mukoti, vari kuratidza kuti havasi kuvhunduka kana kutsungunuka pachitenderano chavo chekuti kana zvavari kuda zvati zvagadzirwa havadzokere kubasa. Saka semazero aunoita jonga, zvinonzi panorwa nzou mbiri huswa ndiwo hunokwara. So isusu chinonyanya kutishungurudza sana Chiremba kukanganisika kuri kuita kumapatients.
Tinoonawo zvakare kuti ivo vana mukoti mutsamba yavakanyora nezero manheru vaiti kana boka reHealth Services Board risina kunge rarasa tsamba yakanyorwa navachivengai vari kuzoenda kudare repamusoro, nyaya inozonaka here Dr. Nyamande kana yaakumataredzimosva?
Kana ukaverenga constitution yeZimbabwe pane inonzi Health Services Act yakainektwa muna 2005-2006. Ine mekanizimu yayakaburitsa inoratidza kuti nyaya dzekukakavadzana kwevashandi vezveutano nehurumende dzinogadziriswa sei. Vice President havafaniri kunge vari kutombopindira munhaurirano dzezvemashandiro anoitwa kuhealth sector, nekuti kune inonzi Health Services Board Bipartite Negotiating Panel. Ndiko kunogadziriswa makakatikwana ese, ndiko kunogadzirisanwa nharo dzese dzichiperera ikoko dzisati dzaenda kumatare. So izvekuti vanhu vanoenda vanonegotieta nemukuru wehurumende directly vachisiya machannels aripo akagadzirwa nebumbiro remutemo zvitoriwo pamutemo pakutanga. So danho rakaitwa nehurumende iroro riri illegal ende ndine chimbo chekuti manesi vakaenda kukoti vanonohwina nyaya yavo, nekuti Vice President havana masimba ekuti vanongomuka vadzinga manesi. Pane inonzi due process, vanofanira kupuwa matsamba voendeswa kudisciplinary, votsanangurwa mhosva dzavo, vouya nemaloya vozvidifenda kana vachikwanisa, kana vachinge vakundwa vodzingwa mabasa. So zvese izvi hazvina kuteedzerwa endi ndosaka tirikungoti hurumende ine maloya, ine maadvisor vekuAttorney General's Office, namshuwa vari kungoziva zvakuti vari kuvachikisira.
Takaonawo nezuro wakare gurukota rezveutano vadeputy parirenyatwa vachibudawo mudzine pfenyuro vachiti ivo vana mukoti vari kunzi vadzingwa mabasa, vakasunungukawo kunyorera vachitsvaga zvakare mabasa. Munoona here zvichiitika izvi uye vachizotambirwa ivo vamboramba mabasa?
Handione riri danho rine hungwaru riri kutaurwa napa parirenyatwa. Zvinhu zvine hungwaru kungoita kuti vagare pasi nana mukoti vataurirane panyaya dzavari kuda. Ngatimboti hurumende yakwanisa kushandisa masimba kuti vana mukoti vadzokere kubasa, zvichavandudza here mashandiro achanoita ana mukoti kana vadzokera kubasa nekunyunyuta kwavadzii? So long term solution kugara pasi, voshandisa Health Services Board Bipartite Negotiating Panel, vodhiskasa kusvika vawirirana, vosangana pakati. Tinozviziva kuti hurumende iri kuremerwa, asi tinozviziva kuti vana mukoti vari kuremerwawo neupenyu. Vosangana pakati, nyika yenderera mberi. Danho ravaparirenyatwa ira ini handione riri nehungwaru.